ndofunga mangozvinzwa kuti chachaya kuno kuHarare. Makuseni tatanga tine maambassadors weku Nigeria topo speech ipapo. Tanga tine ma civic organizations vana crisis vanani vakawanda. Vanhu vedu vakauya vakawanda, iyo hall yese iyo 6 post center yakatozara.
Tiri kunzwawo kuti maparura mamwe magwaro ane chekuita neupfumi neremangwana renyika. Mungajekesa kuti zvanga zvichifamba sei apa?
Ya, taparura gwaro rinonzi HOPE, Holistic Program for Economic Transformation. Richapfai richipa HOPE kune vanhu. Rine mapillars akawanda andataura nechirungu anosanganisira nyaya dzemacroeconomic stability, nyaya dzekuti kutongwa vanhu vanofanira kutongwa sei, nyaya dzemabasa, nyaya dzekusabudirira kwekumaruva, rural development, nyaya dzeindustrialization, nyaya dzemigodhi, nyaya dzelabor. Labor is a standalone matrix there. Zvinhu zvakawanda.
Vakawanda vari kuchema-chemawo vabiti kuti mapato acho anopikisa aya anenge awandisa. Pangaitwe sei apa? Hamuzopedzera motorerana here mavhoti?
No, isu tiri kuti tichasenza nevamwe, toita mubatanidzwa. Kunyanyanya avo vakarwa hondo, nevamwe vasina kurwa hondo vane mavalues akafanana nesu, vanorespekta kuti political party, vasingauye neumbimbi ndoga wekuti ndini nhingi. Ndine vanhu avo hatisenze navavo, tichasenza nevanhu vanorespekta maZimbabwenzi ende vanhu vane mavalues ende vanhu vane rudo nevanhu, kwete vanhu vaakuitotowo zvinhu zvinenge zvezanupiye zvacho zvekugara pachinzvimbo zvokurova vanhu and so forth. That we will not work with.